Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Gunyana 11, 2008. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Advocate Jacob Mudenda veZANU PF vanosarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inodoma vatevedzeri vemutungamiri vebato vatatu, pakati pavo pasina munhukadzi. ZANU PF yopa vaimbova makurukota vasina kudoma rwendo runo basa rekushandira bato, vanhu ava vachitambiriswa mari dzavaiwana vari makurukota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Jacob Mudenda veZANU PF ndivo vasarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly zvichitevera kukunda kwavaita muzvare Paulina Mpariwa veMDC musarudzo yaitwa nenhengo dzedare iri nhasi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mudenda received 179 votes and Honorable Mpariwa.
Avo ndivo munyori weparamende vaKennedy Chokuda vachizivisa zvabuda musarudzo yekutsvaga mutauri weparamende vaMudenda vawana mavhoti zana nemakumano mwe nemapfumbamwe. Muzvare Paulina Mpariwa vakawana mavhoti makumano mwe nemapfumbamwe panhengo mazana maviri nemakumatanhatu nenhatu dzavhota. Shanu dzacho dzatadza kuvhota nemazvo. Mumiriri weUzumba muNational Assembly vasimba neutamudari kwavati vafara chose nezvabuda musarudzo vachiti vaMudenda muna ruzivo nemashandiro eparamende sezvo vaive mutauri weparamende yapfuura. Vatiwo vaMudenda vakaitawo basa guru pakubviswa pachigaro kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Speaker of National Assembly munhu anoziva basa, is a lawyer, muigweta guru muZimbabwe, igweta guru muSouthern Africa. Zvakare ndivo vakazadzisisa zvakaitika muna November zviye pazvanza zvosvika kudare reparamende, ndivo vakazogadzirisa kuti zvichinyatsobva zvangopera Zimbabwe ipinde munew dispensation.
Mumiriri wembizo mudare National Assembly vasettlement Chikunya veMDC Alliance vatiwo kunyange hazvo vange vasina manhamba anoita kuti vakwanise kukunda, vapinda musarudzo iyi sechitsidzo chavakapa kuvanhu vakavavhotera musarudzo.
Chatakatumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZANU PF panzvimbo imwe neimwe ichange iine makwikwi. Chatinoziva isu ndechekuti izvozvi kuvhota kwadada nhasi kuno kwaratidza kuti kunotori vamwe vanhu vashanu vavhotera MDC Alliance kana mukatarisa mafiga acho.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa muchivande dzichiongororwa neZimbabwe Electoral Commission. MDC yazivisa kuti muzvare Tabita Kumalo ndivo mutungamiri webato rinopikisa muNational Assembly vachitevedzerwa namuzvare Mpariwa. Mukokeri weMDC muNational Assembly ndiva Prosper Mutsiami vachitevedzerwa naMaino Matemba Ndlovu. Mukokeri weZANU PF muparamende ndiva Pupuraito Garepi vachitevedzerwa navaObedigwa Mugoni muNational Assembly naSenator Tsitsi Muzenda kuSenate. Vachange vachitungamira MDC mudare reSenate ndiva Elias Mudzuri vachitevedzerwa navaMorgan Komichi. Mukokeri webato ndiamai mai Lillian Timvias vachitevedzerwa na Senators Nampande. Mai Mabel Chinomona ndivo mutungamiri wedare re Senate vachitora basa rakanga richitwa na mai Edna Madzongwe. Mai Chinomona vakunda va Morgan Komichi ve MDC Alliance nemavoti 52-22. Gurukotare zvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi ndivo mutungamiri wematare ese National Assembly ne Senate kana kuti Leader of Government Business. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti chimwe chikwata chebato iri chinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe chakaramba kuti chibatane nemamwe mapato akaumbwa achitsemuka kubva muMDC yekutanga. Izvi zvinotevera kubatana kwakaita bato reMDC yamuzvinafundo Welshman Nuve People's Democratic Party niyavatendai biti yeMDCT yavachamisa. Munyori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
MDC yavachamisa yazivisa kuti yabatana neMDC yavanxube pamwe nePDP yavabiti kuti vaombe bato rimwe chete rakasimba zvichitevera kutsigirana kwakaita mapato aya musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ayo akakwikwidza sarudzo idzi ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance. Mutauriri wavachamisa Vankululeko Svanda vati zvitevera kubatana uku vanxube navaMorgan Komichi vave vatevedzeri vemutungamiriri webato ravo pamwe nava Elias Mudzuri avo vagara vari mutevedzeri wemutungamiri webato iri. Muzvare Tabita Kumalo ndivo vavasachigaro webato vachiteverwa navatendai biti vaDouglas Monzora vari kuramba vari munyori mukuru webato ukuwo vaJacob Mafume ndivo vava mutauriri mutsva webato. Vasvanda vati vakaedza kuita nhaurirano nechikwata cheMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Zviri kuti andezve kuti vamai Kupe vakataurwa navo pachiitwa chekuti MDC chazodzokerana vanhu vemMDC vachadzokerana navo shanda pamwe chete tichiendera mberi. Hapana kuita kuwirirana navo. Tinoona kuti vava kuda kutazokushanda nezanu zvikurusa, havachada kushanda kuno kuside remapato anopikisa kana kuti vanoshanda zvedemokrasi.
Asi mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano dzakadai pakati pechikwata chavo nechikwata chavachamisa.
Awo ndiwo manyepo. Unoona handidziti kana vamwe vanhu vanoti kana vadya inyemba here kana mutakura rudzi votanga kungorotomoka. Isu takataura pachena kuti hatishandi nevanhu vanoita zvounyaniya, hatishande nevanhu vanoita zveviolence, hatishande nevanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo womusangano. Muchidimbo hatishandi nenhunzvatunzva. Isu ndisi MDC. Saka kana kune vaya vanozviti vanoda kuti tiuye kwavari, kwavari kupi kuzodi? Hatisimbwa kaisi inodya marutsi, hatitambe tichidaro. Toda kuti vatereri vanzwisise kuti MDC ndisu inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe. Takaita extraordinary congress tikasarudza utungamiriri zvakanangana nebumbiro romutemo wedu weMDC party constitution.
Vasvanda vati MDCT yamuzvare Kupe yave kushanda nezanu PF ndosaka vari kuramba kushanda nevamwe vemapato anopikisa.
Saka tofunga kuti ndo zviripo izvozvo tongogamuchira kuti ndo zvavada kuita, uye vane kodzero yekusarudza kushanda nezanu kana kusarudza kushanda vega. Asi vakawanda vari kuitivo vasarudza kushanda pamwe chete neMDC vachidzoka mubato reMDC sematangira rakaita mu1999. Tinorangarira kuti zvoratidza utungamiri hwakadzama waPresident Nelson Chamisa hukugona kuzodzosa vanhu vese vakanga vakabva muMDC kusanganisira vana Professor Olshim Nencube, vana Honorable Tendai Biti, vana Honorable Scala. Vese ava vakambenge vasina kufara, asi vaakudzoka muMDC vachiti vari kufara zvikurusa, vari kudaendera mberi vachishanda naPresident Nelson Chamisa.
Asi vaGutu vati zviri kutaurwa navasivanda izvi ndezvemugodzi matsuro. Vagutu vati okugadzwa pazvigaro kwakaitwa vanxuve pamwe navabiti navamafume hakusi pamutemo sezvo vachiti zvinzvimbo zvakadai zvinogadzwa vanhu paCongress chete.
Utungamiriri weMDC kana tichiti utungamiriri tinoreva top leadership yeMDC inosarudzwa paCongress. Top leadership ndoiya inonzi the National Standing Committee, kubva kuna president kusvika kumutungamiriri wevechidiki kana kuti tingangoti muchirungu chairperson of the youth assembly. Zvinoti akuzva mazuva ano kuti ama vice presidents aangodomwa nomunhu umwe chete, machairmen vaangodomwa nomunhu umwe chete, maspokesperson vaakudomwa nomunhu umwe chete, mahumbwawa isi zvamatakanana ayo akwete bodo.
Asi vamafume vaudza vatori venhau kuti vachamisa vane masimba mubumbiro ravo remitemo rekuita izvi, uye pamusoro pezvo vanoti vakapiwa masimba ekuita izvi nekomiti yepamusorosoro mubato ravo pakati pemaCongress reNational Council. Hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato aive mubatanidzwa weMDC Alliance akaita seZimbabwe People First neTransform Zimbabwe kutinzwe paamire panyaya yekupinda muMDC. Kunyange hazvo taratidza kutaura nemutauriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakamirira kuita musangano neutungamiriri webato ravo vasati vazivisa kuti votora gwara ripi panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato ose anopikisa ari munyika akabatana kuita bato rimwe chete, ane mukana wakakura kwazvo wokubvisa ZANU PF mumasimba pachaitwa sarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
ZANU PF inoti makurukota aive muhurumende asina kudomwa rwendo runo achanga achishandira bato iri kumuzinda waro muHarare. Mashoko aya aziviswa nemunyori wekufambiswa kwemashoko mubato vaSimon Kayamoyo zvichitevera musangano wePolitbureau weChimbi Chimbi wakaitwa neZuro. VaMoyo vanoti vakuru vari kushandira bato ava vachange vachitambiriswa muhoro wakafanana newavaiwana vari makurukota ehurumende. Munyori wezvemitemo muZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti ZANU PF yakaona zvakakosha kuti igadze vakuru vanotarisa basa rinoitwa nemakurukota ehurumende pamwe nekufambisa mabasa ebato.
Hongu zvino kuchinja nokuti take for example inini ndiri Secretary for Legal Affairs ndaakushanda kupati ndiri full time ndichiona nyaya dzose dzemutemo dzinenge dzichiitika mupati. Mavarious secretaries vamwe vaunzwa kupati vanenge vachiona kuti pati iri kufunction iri kuita mabasa ayo akakwana, so that the party remains inoita oversight over government.
Muchatova chiforomani chiitsvaka ichi chemakurukota aripo muhurumende.
Nokuda kwokuti the party is superior to government, saka maministers kana oshanda afana kuziva kuti vatumwa vakatumwa kuzoshandira musangano. Saka vakuru vemusangano vanofanira kuona kuti vanhu vakatumwa kubasa vari kuita basa ravo zvakanaka here, vachizadzikisa zvido zvemusangano.
Nekukura kwakaitawo zvigaro zvavari kuzotambira izvi, hazvibatiwo here nyaya dzemari? Mari dzinozowanikwa here dzekubhadhara vashandi nekudidi?
Musangano unofanira kutosva tsvaga ndudzo kuona kuti wabhadhara vana. Saka uchiita decisioni musangano unotoziva kuti uchaita sei. Musangano wedu isusu una makambani awo akawanda, kune zvakawanda zvaunoita zvinoreiza mari yokuona kuti yabhadhara vanhu vayo vanenge vachizosupavhaiza hurumende.
Ndichipedzisira hangu, vamwewo vanga vachiti pamwe inzira yokuti vakanga vari makurukota vakachinjwa kuchiswa vamwe vasazonyanya kugunununa, kungoitawo kuti vanhu va munotiwo kudini mashoko iwayo.
Aiwa kwete, hazvisi izvozvo. Zvakatofungwa zvakadzama zvikaonekwa kuti musangano unofanira kuramba wakasimba. Tiri kutarisa mavhoti atakawana toona kuti no, pane patiri kukanganisa kuda hatinyanyo supervisa hurumende kana yapinda kunoita basa. Saka musangano ngaone kuti hurumende iri kuzadzikisa zvaipromiswa nomusangano kuvanhu.
Avo vanga vari munyori wezvemitemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunare vari muHarare neStudio 7. Tichiri panyaya iyoyi, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU PF iri panguva yakaoma sezvo iri kuda kufadza munhu wese, izvo zvakupa kuti ipe vasina kuitwa makurukota basa rekushandira bato senzira yekuti varambe vachiwana mihoro. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Zvakatondishamisawo nekuti tikatarisa uku kwatiri kubva hazvisazvamboitika zvakada kunodaro. Pfungwa yekutanga ndeyekufambisa basa rehurumende. Nokudaro vakaona kuti varume ava vakazoendesa kunoti vashandira vari kuZANU PF havangakwanisi kunyatsoita chaizvo chaizvo zvinodiwa kuti basa rehurumende rifambe zvakanaka. Saka vakatsvaga vanhu vane unyanzvi vakaita sana Mutuli Ncube, vakaita sana Kirsty Coventry kuti vaite basa rinodiwa kuti hurumende ifambe zvakanaka. Zvazvinoreva vazininga ndezvekuti pataifunga kuti hurumende yedu yadzikiswa, inogona kunge yakatowedzerwa. Ndinoreva pamaererano nemanumbers.
Zvino tiri ipapo, Dr. Mukonza, mari inozobhadhara vanhu vose ava ichazobva kupi? Harisi rimwe basa rakuwedzerwa kuhurumende here?
Ibasa rekutowedzerwa kuhurumende vazininga, nekuti mukuziva kwangu ZANU PF yakabvira kare ichingochema kuti haina mari. Chingava chishamiso kuti titi yazoita mari nhasi uno. Izvo zvinhu muZimbabwe zvakangooma muomero wazvakanga zvakaita makore apfuura. Saka zvatinotongoona ndezvekuti mari ichangotorwa kuhurumende ichibhadhara varume vapuwa basa kumuzinda weZANU PF.
Maitiro ari kuitwa zvinhu aya muhurumende itsva iyi, munoona here sekuti vamunangagwa vakabata matomo avo zvakanaka kana kuti pane vamwewo vari kusundaidza vari murutivi?
Vamunangagwa maitikiro ari zviri kuita anoratidza kuti havanenge vasina kunyatsobata matomo zvakanyatsonaka. Vakangomira ipapo sechatingati iyo placeholder. Vanotaura chino asi ukaona mafambiro anozoita zvinhu anoratidza kuti pane vamwe vanenge vari kusunda kuti zvimwe zviitike zvinogona kunge ivo vamunangagwa vanga vasiri kuda.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Munyaradzi Riki Mukonza vachitaura vari parunare vari kwakare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America. Dzimwe nguva kufamba kwemhosva dziri mumatare kunononoka zvikuru muAmerica. Mosva yevanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekurwiswa kwakaitwa America musi waGunyana 11, 2001 haisati yatanga kutongwa. Makore gumi mashanu kana kudarika mushure mekunge varume ava vasungwa vachigariswa mujere riri pasi pemauto reGuantanamo kuCuba. Kutongwa kwevasungwa ava hakusi kutarisirwa kutanga nekukurumidza, vamwe vachiti kungatotange muna 2020. India. Vanhu vanosvika makumi mana nevatanhatu vafa apo bhazi ranga rakatakura vanhu verudzi rwechiHindu radonhera mumupata kwakare kuIndia. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kuda kuti hurumende ikurumidze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwaenda kumawere. Asi izvi zvinokwanisika here? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi hadzisi kuwirirana kuti gurukota rezvemari vamutuli ncuve vanokwanisa here kana kuti kwete kugadzirisa upfumi hwenyika. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kuState House nezuro pavaitoreswa mhiko muzvindafundo, mutuli ncuve vakati vari kuda kuisa mutsipa pabasa kuti vagadzirise upfumi hwenyika uhwo hwagwadama. Vanoti vari kuda kubvisa mari yemabond notes uye kumisa tsika yehurumende yekungoshandisa mari yaisina ichizoguma yoita zvikwereti. Vanotiwo vari kuda kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo zvose uye kuumba hukama nemabhanga anokweretisa mari pasi rose AIMF neWorld Bank. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vanoti havaone muzvinafundo ncuve vachigadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti wangofanana nemurwere wegomarara, kusina kana chiremba kana godobori kana muprofita anoziva kuti poitwa sei. VaHanke vati munhu akatomboedza kugadzirisa upfumi hwenyika chete ndivatendai Biti, avo vaive gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa. VaBiti Mbune vati vane muono mumwe chete sevamuzvinafundo Hanke.
Munogona kuedza kuisa lipstick pabere, but bere ibere, but muchinda uyu achadiscover kuti biggest problem yemunyika haisi upfumi husiri kufamba. Biggest problem yemunyika haisi mabasa asiko, mari iri kushaika. Biggest problem iZANU-PF.
Vaendererawo mberi vachiti chati home chareva, vachiyambira kuti muzvinafundo ncuve vanogona kuguma vaita chitsoka ndibereke sezvakamboitwa nerimwe gurukota muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, Dr. Nkosana Moyo, vakaguma vave muupoteri.
But murume uyu aidha achatiza odzokera kwaanga achiticha mumetsuku kana kuti vachamumedza zvakangoitwa muwese. So he has got two options. Either is going to be the second Nkosana Moyo or you become another co-opted person.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni, avo vanoti vanhu havafaniri kungotarisa muzvinafundo ncuve chete nekuti chara chimwe hachitswanye inda.
Tuli ncuve munhu ane unyanzvi hwakadzama chaizvo hwezvinhu zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisa nemari, asi pachake ega hapana chaangaite kupingudza upfumi hwenyika ino nezvimwe zvese zviri kunetsa. Chinhu chekutanga chinodiwa ndechekuti chikwata cheutungamiri, makurukota kunyanya ehurumende vachitungamirwa naPresident, vanofanirwa kushandira pamwe sechikwata chimwecho.
Dr. Makonde vatiwo dambudziko guru rakatarisana namuzvinafundo ncuve inyaya yekuti vamunangagwa vatora ruoko rwavamugabe pakushandisa mari yehurumende zvisizvo.
Zviri kuratidzwa nemaitiro avo ndezvekuti havana kusiyana navamugabe vavakabvisa, vari kungofamba negwara rimwero remukuru wavo vavakabvisa iye.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vamunangagwa vakabaya dede nemukanwa nekuendesa vaPatrick Chinamasa pamudyandigere vachivatsiva namuzvinafundo ncuve.
Chekutanga tinoda kutenda President Munangagwa, vakanzwa zvichemo zvedu dai vativhisira vaChinamasa paMinistry of Finance, nekuti vaChinamasa vanga vasikukwanisa kunzwisisa nekuti havana kuzvidzidza zveeconomics izvi. Saka tinofanira kuti pana minista vanoziva muzvinafundo mazvikokota anotendwa pasi rese zvavari kuronga, tinotenda zvinobudirira.
Mashoko aya atsinirwawo naDr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Mashoko avataura so far mashomanini ndinobvumirana nawo. I think mashoko akanaka, but I think chakakosha ndechekuti zvichi wandudzwe zvichiiswe into ma fiscal policies.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezvehupfumi risina mukara akamboona, kunyangwe hazvo iine nyanzvi dzakaita savanyuve. Asi vakawanda vanoti uhu hurombo hwenherera kupakwa ichirutsa. Kuti vanyuve nevamwe vavo vanokwanisa kugadzirisa nyaya dzezvehupfumi, aiwa regai vakuru vati totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mumwe murume ari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvinogona kukonzeresa mhirizhonga paruzhinji mushure mekunzi akatuka mumwe mukadzi achishandisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Anoti dare rinofanirwa kurasa mhosva yakatarisana nayo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Panzwi kwanyaya inhasi mangwanani vaDavid Ndlovu vari kupomerwa mhosva yedisorderly conduct in a public place, kana kuti kuita zvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga paruzhinji, varamba mhosva iyi vachiti havana kutaura mashoko avari kunzi vakataura. VaNdlovu vakasungwa nemusi wechishanu vakarara muchitokisi ndokuzoburitswa mushure mekunge vamhangarirwa naamai Svekezile Jele kunzi vaive vavatuka. Amai Jele vanoti vaive vasvika pane imwe nzvimbo inotengeserwa mafuta emotokari pamwe neparafini ndokubva varatidza kushamisika mushure mekuudzwa kunzi mutengo weparafini iyi waive wakwira. Vanoti mushure mekushamisika kwavo vakazonzwa nekuona vaNdlovu vachitaura mashoko murimi rwendevele aireva kuti ivo amai Jele vaive vavhotera kuti idife, saka vaida kuzoona kuti imbwa iyoyo yaizovaitira chii. Pavabvunzurudzwa mudare vaNdlovu vati havazive amai Jele uye varamba kuti vakataura mashoko akadaro, vachitiwo pamwe amai Jele vakangogumbukawo havo nekuvaona vachifara vachitaura nezvematongerwo enyika nevamwe vanhu vaive panotengeserwa mafuta emotokari apa. Vachibvunzurudza amai Jele kwetara vaNdlovu vaAbraham Dixon vati vakaziva sei kuti vaNdlovu ndivo vaive vataura mashoko avari kuvapomera sezvo panzvimbo iyi pakange paine vanhu vakawanda. Vatiwo kunyange zvichinzi vaNdlovu vakataura mashoko avari kupomerwa hazvingarevi kuti mashoko aya anganzi aituka amai Jele uye anganzi akakonzera mhirizhonga sezvo pasina mhirizhonga yakaitika mushure mekutaura kunonzi kwakaitwa navaNdlovu. VaDixon vatiwo kuti ED hazvifanirwe kuonekwa sezvinoreva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo ari mavara anogona kureva mamwe mazita. VaDixon vaudza Studio 7 kuti vaita chikumbiro chekuti dare rirase nyaya iyi nekuti hapana umbowo hwakakwana hunoratidza kuti vaNdlovu vakapara mhosva yavari kupomerwa. Asi muchuchisi wedare aramba akasimbirira nerekuti vaNdlovu vanofanirwa kubatwa nemhosva. Mutongi wedare Muzvare Gladmore Mushowe vati vachatura mutongo wavo nemusi wemuvhuro unouya. VaNdlovu vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubhadhariswa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu chezi connection nasi tiri kutaura nevechidiki tichinzwa kuti zvii zvavari kutarisira kubazi revechidiki iro rinotungamirwawo nevechidiki Muzvare Kesti Coventry. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tungamili nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Advocate Jacob Mudenda veZANU PF vanosarudzwa kuva mutauriri weNational Assembly. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inodoma vatevedzeri vemutungamiri vebato vatatu pakati pavo pasina munhukadzi. ZANU PF yopa vaimbova makurukota vasina kudomwa rwendo runo basa rekushandira bato, vanhu ava vachitambiriswa mari dzavaiwana vari makurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukanda ba mtuakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda oweminyaka eminingi usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mudenda owebandla leZANU-PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedale lePhalamende kukhetho olwenze lamhlanje.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni kwalela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. President usefake abantu abavela ku-alliance we-executive yakhe.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka kuMDC yakuqala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla kucabinet izikhundla zaphezulu ebandleni leZANU-PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lePhalamende kukhetho olwenzwe edale lePhalamende namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa owe MDC Alliance. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umdenda oyebandla leZANU-PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa weMDC Alliance oncindize kulesi sikhundla. Umdenda uthule amavoti phose angamakhulu amabili 179, Mpariwa wathola amavoti angamachumi phose athuba mnembili 79. Edayele sinethi unkosikazi Mabhochi nomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele sinethi. Uthi nomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuParliament edluleyo.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda oweminyaka eminingi usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lezisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Clement Chikwinya naloba nje ethe ibandla leMDC Alliance lizaphikisa ibandla leZANU-PF ukuze kukhanye ukuthi bavotelwa labo.
Chatakatumwa nevane veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZanu PF panzvimbo imwe.
Sizalwisana lebandla leZanu PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje ukuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla leMDC Alliance. Besingu 74 kodwa sithole amavoti angu 79. Kutsho ukuthi kulabantu beZanu PF abavotele iMDC.
Umkhokheli wamalunga edayile eParliamente awe Alliance uChief Whip ngumnomzana Prosper Mtsiyami esekela unkosikazi noMathemba Ndlovu. Kuthi uChief Whip weZanu PF ngumnomzana Pupraito Garib esekela ngumnumzana obedingwa Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kuSenethi. Ozabe ekhokela MDC Alliance kuSenethi ngumnumzana Elias Mzuri osekela ngumnumzana Morgan Komichi. Unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe iMDC Alliance uba ngomkhulu webandla eliphikisayo edayile ePhalamende. Ngimele sithu 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Ibandla eleMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikhethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokho kulandela ukumanyana sokwenzwe ngamacele wonke ayehlubuke kuMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti le MDCT ebikhokhelwa nguye uThamisa. Okuningi asikuzweni kuBhebhe njalo eseHarare.
UChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicilileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sifanda utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekisa ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. UPresident usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe wakhipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselela ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaima i-victory yama-elections eyantshontshwa iZanu PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize abangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mzuri uyalalokho engu-vice president. So kusithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Kupe esobu-vice president sifakwe uProfessor Welshman Ncube osephendukile kuMDC. Honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe ku-national chairperson. Honorable Tendai Biti usengu-national vice president. Honorable Monzora walengu secretary general. Honorable Mpariwa deputy secretary general. Honorable Tima Kone treasurer. Honorable Wende deputy treasurer. Honorable Chibaya Walalokengus organizing secretary. Honorable Sibanda P. Sibanda Peggy Sibanda usengu deputy organizing secretary. This Kulumeli Sebandla so ungu Councillor Jacob Mafume isisekeli sakhe singu Dr. Vibekithemba Mpofu. Secretary for Elections Honorable Zizai. Chair Lady Women Honorable Karenyi. Chairperson Youth Honorable Chidziva.
Usibanda uthi inkulumo lecele leMDCT ekokhelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi iMDCT kamakhuphe isebenzana leZanu PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
uThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla afanele abuyelelane yavunyelwa nakudala ngesikhathi vunyelana honorable uKhuphe ngazange avume ukungena kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo kodwa akusiwo wonke ozabuye umaKhuphe nguye walabo abangabuye ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye leZANU PF.
Kodwa umsekeli kamakhuphe omnumzana Obed Gudu utshele Studio 7 ukuthi kakuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakotshamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi i-MDC Alliance uthe hatshi kaliguquki igama.
Ibizo leparty kalizange litshintshe lisuka ku-MDC belokho liyi-MDC sikhathi sonke lesi ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulokudoniselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumente kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise labanye amabandla ayabe sevunyelwe ukukopa ibizo le-MDC.
I-Studio 7 ngayisenelisanga ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze sizwe imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Bhebhe.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Idale lekhabhinethi elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade esehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obed Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla, njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqala ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olekholera osoluqalisile elizweni phose jikelele. Kusiza abona ngabo ukuthi bazasebenza ngalobu hlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenza beyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Part as it is, you know, want to Kanya Ibavale Pand, so those people should be accommodated to part with our savings. Implication now, what it doesn't help us, I think, letting a root to us one public missing letter and missing Zakon. It will come again to the point, such a point upon Wagula Mama vacancies, I Pongova, I Enga savings, it will take us letting a root. Konapo, it takes payers money, rather. In the West Ponani, Konapo Gasi, Kasukus Tarazeli in the public, Mobagus in it. I'm a post on another economy ministries at a five on a land. Of course, back one revenge and want to cut the cost.
Umnumzana desire moyo. Imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso yeVictory siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyalinda isibaya.
Bona kwami kuqonde nta ngoba lasekhaya sibili inkabi inxa ingasadonsi sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuke imchilo yona inkomo lasi siyagcina isibandla ihlale esibayeni ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amazimbabwenzi ngoba uyathola ukuthi eminye imikantshi emdala leyana ibingasasincedi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengesimbi yesigojo lamanzi engaphumi so siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe nguhulumende yena lo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabi ezindala ezimchilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama-issues awesizwe.
Unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
uMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu ngoba ngiyakhumbula after ikhu whatever mbekhumbe kuyini okwenzakala ngoNovember kumnyaka ophelileyo abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengaboChinamasa boObed Mpofu woSuperman Ntiwanzira. I'm glad ngoba khanya ngubaba olalela abantu abakuthi abathini khathesi ubakhuphile ezihlalweni zaphezulu.
uMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo. Abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu, uLouis Mathutu, uPaul Mangwana kanye lowayekubutho uAngelbert Rugege. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngaba kukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bemelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi September 11 okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea le-Ethiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili wavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba
ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwe bond note njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. Uncube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathintambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uncube ulamacebo akhaliphileyo. Uncube useke waba ngumsekeli kamgcini isihlalo webhanga le-African Development Bank njalo wafundisa emakolitshini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBhilitane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZANU PF umnumzana David Ndlovu uthi mpela uncube ufundile njalo ukhaliphile.
Ngindeqiniso ukuthi kufaka kwakhe bamthembisi zakhona i-government yawathi zakhonisa mbili eqiniso zakhonisa ngosikhangela ama-qualifications zakhe. Ngibone ngani wake wabhala enye iphepha lapho wayekhuluma khona ngokuthi how to kickstart Zimbabwe economic recovery. So ngake ngakubhala iphepha leli ngaligcina, ngibone ngani ama-proposals akhe ayewafaka. Ngibone ngani hayi mayenzana ndilakazakhonda ngoba waye identify ama-problems.
Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Matson Hlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala, ngakho ubona uncube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No, ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha i-politics as the standard yokuthi you should save. Because ukuthatha indoda leyana, obviously, if they have to get him ukuthi asebenze the way he wants, obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development as well. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi i-economy i-peak. Ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process here, you tend to know ukuthi what they can produce is a product engine. But now I'm sure Ncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le imbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathintambo wezemali.
Isinqwa usakhindle, of course, nga usakhindle ongadiliza indlu, isuperstructure owajipha ngefoundation, ungathenga ezinye izitina, ufake khona phana foundation, kuyaphuma vele iseme ibuilding yefayandayena leya, xa ulandela same plan. Kodwa nxa udilizile ifoundation, ngani ingaqala. Mboni ngani umongameli uzamele ukudiliza ifoundation. And mboni ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungala-political interference, mboni ngani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma, because navela mfuna ukukhuluma si-European, nxa kuyikuthi into anditshile, kuyikuthi uyisitina ezintsha eziku-foundation endala uzakwethulela. Kumele bamvumele nxa silandele iprogram yokuthi thina upresident thina ukhuluma i-political economy kathesi kafuna ukukhuluma i-party politics, ufuna ukukhuluma i-economic politics. Nxa enjalo ngibona elandele iprogram yakhe izavunyelwa. But nxa kuyikuthi upresident kulabanye abangamguqula, hhayi, but mna ndeqinisa upresident uzamvumele ukuthi I don't foresee upresident Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngeZANU PF after 5 years yashisho ukuthi iZANU PF iphiwe ichance. I doubt very much. Ambonzi
uncube usehle wakhanda insimbi isatshisa. Izolo uhlangane labosomabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafikitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqutshwe inhlanganiso ye-Human Research Council kwele-South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele-South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Kusukela ngo-2008 kunezehlakalo eziningi zokutshaywa kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Loku kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethesa bokuzalaba umlando wokuba izigangi lokubathathela imisebenzi. Kodwa ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthabukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje iningi lezalwane zakule South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa, abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs.
Esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ukuthi abantu bokuza beza lokuganga izidakamizwa ukuqeda imisebenzi. Lezi izaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza.
Uthi abebebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba yezizathu ezingelabufakazi obukhombisa ukuthi iningi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yilo wayeluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. Uthi ubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana, yena othi lobanje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo, iningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sicatshangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle yithi sibuya lobugebengu lobusela lani lani into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Nqabuto Mabhena osekule minyaka elwela ukuhlonitshwa kwamalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa uthi lolu cwaningo lwethule xathu abahlala bekutsho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sithi thina uhlupho esilalo ngaba uzombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala lobanje okungelazathu ezibambekayo kwenziwa ikuthi uhulumende akenze okweneleyo ukuqeda umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Ale yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Move, isuka ngimbona.
ukuma kamehlo kaZulu bayangilandela isigqubela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenzwe edale lephalamende lamhlanje. Silugqiba ke lapha lamhlanje uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni 6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.